Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi uri musi wechina Gumiguru 3, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanachiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende vakaratidzira zvakare nezuro pachipatara cheparenyatwa muHarare vachitsutsumwa nekwavakati kusagadziriswa kwematambudziko avo kuitira kuti vakwanise kudzokera kumabasa. Sangano rinobatsira vana vechikoro reEducation Matters Africa Trust rovhura chikoro chichange chibatsira vana vanogona asi vachibva kumhuri dzinoshaya. Tichakupaiwo zvinofungwa nevateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanachiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende vakaratidzira zvakare nezuro pachipatara cheparenyatwa muHarare vachitsutsumwa nekwavakati kusagadziriswa kwematambudziko avo kuitira kuti vakwanise kudzokera kumabasa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vana chiremba nhasi vasvitsa mazuva makumi matatu vachiti havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa. Vana chiremba ava varatidzira nhasi vakafamba kusvika kune mahofisi eHealth Services Board uko vati havasati vanzwa mindiro yezvichemo zvavakaisa. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vati mushandirwi wavo haasi kuratidza hanya yekugadzirisa zvichemo zvavo. Dr. Ndoro vatiwo havachityidzirwe nezviri kutaurwa nehurumende zvekuti vachanyimwa mari dzavo dzemihoro, vachiti kwavari hapana musiyano sezvo mari yacho yavari kutambira isingakwani. Dr. Ndoro vati vana chiremba vane chido chekushanda mazuva ose kana hurumende ikavawanisa mari inoita kuti vaende kumabasa.
They said tiri incapacitated ende zviri kutaridza kuti employer wedu namanje hasuda kutaridza kuda kureruka kuti titaurirane achicapacitate kuti tikwanise tichidzokera kubasa. I think mapepa makaona akabudisa statement rekuti varikuti katira masalaries. Izvi hazvitityisi nekuti iyo isalari yacho iri kukatsva. Ndiyo yatiri kuita, haisi kuita sei? Haisi kukwana, yacho titadzisa kuita sei? Kuya kubasa. Saka kuti katira salari. Saka namanje tiringori incapacitated kuti katira kana kusati katira iyoyo mari yanga isingakwane. Tiri kuti dai vawedzera mari yedu inoto tikwanise kuramba tichiripota kuita sei? Kuenda kubasa. Saka naizvozvo macomrades tinongoramba tiri matrenches yedu, tinongoramba tiri incapacitated kusvika vaisawo something on the table, chiri tangible, chiri sustainable. Bhozi izvo kuramba tichingo tiri incapacitated tinoda kuripota tichienda kubasa every day. Hatidi kuti
izvi zvatsigirwawo nemumwe chiremba Dr. Len Moshoti, avo vati havavhundutswe nekubviswa kwemari dzemihoro vachiti mari yavari kuwana haina pundutso.
Saka kunyimwa kana kusanyimwa zvakangofanana, handiti?
Yes.
So let's fight for what is ours, handiti? Kuda mari inotenga kwete nzungwidzi, handiti?
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru muZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Zvakada, vatiwo vanotoshamiswa nemashoko eHealth Services Board ekuti vaende kubasa zvichemo zvavo zvichitariswa, vachiti pari zvino havatorina mari yacho yekuenda kubasa.
Even tikatoti tidzokere kubasa mangwana tinotoda, but tiri kuti kutaura chete without action hazvikwanise kuti tidzokere kubasa mangwana. Tototi tadzokera kubasa nekuti mari yacho vanhu sekuona kwamatoita vatoshaya mari yekuya kusolidarity meeting inoi. Saa mari yekuenda kubasa mangwana hatizoti inobva kupi, hatizoti inowanika kupi. Saa iyo vehealth service board ndo vatori ne ne means zeku solve this impasse wotipa mali dzinokwana kuti tikwire makombi tichienda kubasa titenge chikafu tiri kubasa asi kumbokumbira mari yakawanda stereke kuti titenge mota kana kuti tivake dzimba kana kudi tichingodawo mari nokukwanisa kuti tiende kubasa zuva nezuva tichiwana chekudya tine pekugara tisingakwerete kana kutora maloni kuti tiuye kubasa
momowo zvakare chiremba angari pakuratidzira apa Dr. Clapperton Magara vatiwo zvibvumirano zvavakanyorerana pasi nehurumende zvairatidza kuti mihoro yavo inenge iri yemadhora ekuamerica asi ivo vava kupiwa mari dzemaRTGS dollar vamagara vati vana chiremba vachakwanisi kubhadhara pekugara pamwe nekutenga zvekudya vakatiwo pabasa ravo dzimwe nguva vanopedzisira vobatsira varwere vasina chauviri asi vakati zvazvichakwanisiki
tainyora macontracts edu achitaurwa kunzi mari yedu isusu tichange tichipiwa nemaus dollars zvazochinja munguva yese iyi zvese zviri kuitika kunze ukuku pakazonzi mari yedu takupohwa neiyoyi maRTGS iwaya angori kwose kwose inongouya ingori mubhengi asi mari iyi tichizvitarisa tose tinozviziva mazuva ano haisisiri mari inokwana vakawanda vedu tine marendi yatinobhadharawo sezvinongoitawo munhu wese tinodawo chikafu chekuti tikwanise kushanda kubasa kwedu kuuya kazhinji sachiremba ibasa rinodhura iro pacharo panoda kuti dzimwe dzenguva unotobudisa mari yako kuti ukwanise kubetsera kuti zvinhu zvifambe asi manje ezvino tasvika patasvika apa hazvichakwanisiki nekuti handitombogoni kusvika ikoko kana nditori nainini mari yangu yekuti ndikwanise kunge ndichiwana chikafu ndichikwanisa kubhadhara rendi kazhinji marendi angongonzwa kumaus dollars asi inini mari yangu yezvino tikada kuichinja inongosvika pakuti maybe 70 usa pakati pe 70 usa ne 100
kusavapo kwaana chiremba kokonzerwawo kuti vamwe varwere kunyange vange vari muzvipatara vaburiswe hutano husati hwamira zvakanaka kuchipatara cheparerenyatwa ichi mumawadha nechitsama angangosara vanhu vashoma kumwewo kusina vanhu zvachose vana chiremba vari pasi pesenior hospital doctors association vakazivisawo hurumende nezuro kuti vachange vachiramwawo mabasa kutanga mangwana china kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvemachiremba health services board inoti mutemo wehurumende wekuti vashandi vakasashanda havawani mari yemihoro sachigaro vehealth services board Dr. Paulina Skosana vati nguva nenguva vanoita hurukuro nevashandi pasi pehealth services bipartite negotiation panel asiwo vakati zvimwe zvavanenge vabvumirana vana chiremba vanozoramba kuzvitambira vatiwo hurumende ichiri kuongorora dambudziko remari yevashandi vebazi rezveutano kuitira kuti rigadziriswe ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
sangano rinobatsira vana vechikoro reEducation Matters Africa Trust rinoti gore rinouya riri kuvhura chikoro chichange chichibatsira vana vanogona asi vachibva kumhuri dzisingawani chikoro ichi chinonzi USAP Community School mutauriri wesangano reEducation Matters Africa Trust uye vachange vari mumwe vadzidzisi vepachikoro ichi vaCollins Nyazenga vanoti chikoro chavo chichavhura mikova yacho chichitanga nevana vanenge vachiita Form 5 vachitevera zvidzidzo zvemasainzi chozowedzera zvimwe zvidzidzo nekufamba kwenguva vana vanenge vabudirira muzvidzidzo zvavo vanozotarisirwa kubatsirwa kupinda muzvikoro zvepamusorosoro zvepasi rino ngatinzwei hurukuro yataita navanyazenga
USAP yaane 30 years ichiita basa iroro rekubatsira vana vanobva kumhuri dzine zvishaya vachivabatsira kuenda kuchikoro and tine vana vakaenda mayunivhesiti makuru makuru pasi rese ana akaita ana Harvard MIT so apa taimboita sekaprogram but izvozvi takuita sechikoro totora vana kunoita A level tichitanga tichingoita masainzi chete and then toita tichiedera masubject tichienda chida
vana vamunosarudza ava munovasarudza nemutoo upi
makore apfuura aya taingoita based on my results at all level and then my essays anenga nyora wano. But izvezvo tichitira kuvhura chikoro muna January. Tichaita zvataita kudhara izvozvo kuti vanonyora ma essay avo and then toona ma report book avo sekudhara. But tichaenderawo futi test kuti mwana uyu anogona here maths, anogona kuzoendera here chemistry and so based on zvavanga vachimboita before.
Tinonzwa kuti munotarisa vana vanobva kumhuri dzinoshaya. Munovasarudzawo sei kuti vabva kumhuri inoshaya ndo vanokodzera kunge vachipinda muchirongwa ichi? Imi munozosarudza sei kuti havanoshaya zvinokodzera kuti vazopinda muchikoro chenyu?
Zvakawanda tinoita tichingotrusta kuti vana havasi kunyeba. And so far hatisati taita munhu akatinyebera kuti inini iye achigara ake uborodhoko atori right ake obva ati ndinoshaya ndinobva kuchitungwiza. Kana patinosanganawo nemunhu chiita interview kana akanyeba zvinhu zvinongobuda muchingona kuti oraiti nyaya yatakanzwa paya paya yanga isiri nyaya chaiyo. And then pamberi apo tinoda kusanganawo nemaparenzi tichivhizita vana mudzimba dzavo tosangana toti vana vaonawo kuti ava ndovari kushanda nemwana wedu tovazivawo kuti mwana ndovari kubva kutinzwisana sechene kuti zvakamira sei kuti tinyatsoshanda zvakanaka nemwana tinzwisisa chaizvo chaizvo. Saka hapana mukana wekuti vanhu vanogona kutinyebera nyebera zvimwe sezvo.
Vanopinda muchikoro chenyu ichi vanenge vachizobhadhara here mari dzechikoro?
Tinoita zvekuti zviri need sensitive ichireva kuti tine chitarisawo kushaya kunoita munhu tichibhesa nekubhadhara kwawaimboita. Kana kuchikoro kwenyu maibhadhara $50 tinoti iyoyo $50 ndo yaunenge uchibhadhara pachikoro. Hatisi kuzoita zvongoti munhu anongouya mahara kutera. Asi kuto magonera aunoita ndowatinechitatarisa kuti okay uyu munhu uyu kwaari kubva anogona kusvika pakadai so. And then tichiita support yemadonors edu anenge achitifanda pamwe imwe support ichibva kumasub students from the past 20 years vachisupportawo a few students kuti okay uyu ari kusvika apa tochimisvitsa kuti ayambuke kudai.
Saka matotanga here urongwa hwekusarudza vana vachange vachipinda kulower 6 kana form 5?
Tatanga maapplications edu abuda ari due October 21, so a month. Asati tatanga kuverenga. Kana esa pinda kudai soto vatatanga kuverenga. Pari zvino tingoti vana vangu nyore maapplications avo pinda and then totanga kuverenga tichitaura kuti pamberi apa tukuita sei.
Pane tarisiro here yekuti vana vanenge vapinda kuchikoro kwenyu vanozokundikana kuenda kumayunivhesiti ekumberi uko? Nekuti vazhinji kumberi vanenge vachizotarisirwa kunge vachibhadhara zvikoro zvavanenge vachizoenda kumayunivhesiti ikoko, vanozoita sei?
Saka mubvunzo wakanaka chaizvo. Isusu hatina mascholarship atinawo ekuti tinobva tati uyu tambira yako obva aenda kuyunivhesiti, uyu tambira yako obva aenda kuyunivhesiti. Munhu akauya kuchikoro kwedu akaitawo 5 points anogona kunetsekawo pamberi apo. Mumwe anogona kuita 15 points izvozvo zvozonetsa kuenda kumberi sekuchikoro chipi nachipi. Zvatinoita isusu tichasiyana pachikoro chedu nemamwe maschools ndechekuti tinoti tinyatsoshanda nemwana kuti amaximize kuwana nzvimbo kwake. And gore rapera tatine wana 35, I think 30 wacho wakawana nzvimbo. Hapana guarantee but usually good success rate.
Vanga vari mutauriri wesangano reEducation Matters Africa Trust vaCollins Nyazenga vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa nhau reHerald rinoti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rapa mvumo yekuti vanoita zvemari vachishandisa nharembozha vakwanise kupa vanhu mari yemusvo. Asi bhanga iri rabvumidza kupiwa kwemari inongoita zana remadhora senzira yekuderedza kushandiswa kwemari zviri kunze kwemutemo. Bepa naure News Day rinoti mari inodarika mazana mashanu ezviuru zvemadhora yaunganidzwa kuti ibatsire mukuvakwa kwekirinika yeMzinyama kumangwe makore makumi matanhatu nematanhatu chirongwa chekuvakwa kwekiriniki ichi chaparurwa. Chirongwa ichi chinonzi chakatadza kubudirira kwemakore nekuda kwekunetsana kwevagari. Iye zvinotoenda muchikamu chatinokupai zvinobva kuvateereri veStudio 7 kuti vazvitaurire vega mafungiro avo.
Ewe duwe murukuta urana anatani mwere Muswa 24 September Ndakanga ndiri kumusha ku Zimbabwe Munoziwa kumusha zvaka oma Hazina kumira zvakanaka Ewe duwe munosiriswa nematambura rikita vanhu Nyango mabasa akutonetsa Kuona mari dzacho zviri kutonetsa Dai ivo vezanupf dai vainzwisisawo Dai vaigona kupawo mukomana wechidika nomuchamisa Maybe zvaimira zvakanaka ndiri kuona kuti hapana chavakaita kana chimwe chete since pandongoenda kumusha ndoona kuti hazvisi kutochinja vari kutourayisa veduweka dai matibatsirawo zvekuti ivo dai vatibatsirawo pamwe chetewo nekubatsira kutoti ivo vezanupf chete ndo vanongotya pasina zvavanoona kuava vachembere vakura ke vanozoona kuti uchikafu kana mari veduweka dai vatinzwirawo tsitsi zanupf apawo umwe munhu atonga tinoziva kuti vanhu vanoda hundire ndiye saka hundire ndiro hwavoka hunokwanisa vanhu nenzara ndo zvandangochema veduwe vanhu vamwari ndo zvandingakwanisa kutaura pano pastudio 7 okay ndinotenda vabereki
ini ndinopindura mashoko amunotaura studio 7 muna mukoma jonga ivi kuti kana muchiti vamunangagwa vanogadzirisa nyika vanoti tinoziva kutambura kwevanhu vazhinji vanotambura munyika asi vanhu zvichagadzirisa nyika zvichatora nguva yakareba kugadzirisa kwacho kumunoreva ndekupiko ivo vakatora nyika chingwa chichiita 90 cents iye zvino chingwa chiita $10 He is busy worsening the situation. Saka kugadzirisa kwacho ndokupi kana iye achiwesena situation. Akatora nyika fuel ichiita $30. Izvino fuel yakuita $13, $15. He is busy worsening the situation. Iye achitaura zvokuti unogadzirisa. Kugadzirisa kwacho ndokupi kana iye achiwesena situation. Pakomana tibatsirivo mutibvunzire mukuru uyu kuti unodira ureva kugadzirisa kwerudzii nomutoo upi ndatenda hangu. Chafara ndikanzwa voice rangu richibudawo pa studio 7 pachinongwa chenyu nekuti havarume chanzwa nenhamo tatambura tasvika pakugumirwa pakupererwa hatisina kana nezano muno munyika varume ava moya uyu handizivi kuti ndo vachimbozva matsamwira atakaita isivanhuka takagumbuka zvimwe zvisingabetseri zvokuti pakangoita munyama kuti tinosangana kuona namaziso panodamburanwa chaiko nekuti takagumbuka zvisingaiti
pamusoro yevashamwari vestudio 7 koko Washington DC koko kuAmerica ikoko inini ndinoti eish nyika yedu zvakaoma chizwaiwa mukadzi wemutungamiriri wenyika ukazwa president zvaanotaura madisa anoreketa kuti tazoona akadai endai kuchipatara uende kuchipatara unorapwa ndiani mushonga wacho uripi unorapwa uripi mushonga wacho kuti wabatwa nechirwere ndozoti munovavanhu vari kuvamabonde zvakadai saka wabatwa nechirwere chipau unorapwa nei madhokuta acho ari kurahapwi mari adini une zvipatara here zvake zvaanotiura ndo zvaari kurape vanhu vacho
mangwanana akanaka kustudio tisu vateereri vanoteerera studio ndangoti nditaurawo mazwa angu andinoda kutsigira maererano nemutungamiriri wedu iye aripo uyu munangagwa munhu akangozvigadza asina kana nesignature yaakasaina kuti ndava mutungamiriri ndosaka muri kuona zvizhinji zviri kutomunetsa nekuti pachigaro apa panotogarwa kana wazodzwawo neanga ari pachigaro zvinouya haana kutombobvira akazodzwa dai anga ari mumwe munhu angatoda kutoitwa hiroka dai akurumbidza asiya vana vezimbabwe vachiine tariro yekuti kuda zviri zvingatinakire zvino mukuru uyu haasi kuda ane madyo aasiri kugona futi kushandisa nyika yatambudzika nyika yadzungaira vanhu vafa nenzara vanhu vari kufa kuzvipatara uku iye kuti anyatsonzwisisa kuti chimiro chakamira sei haasi kunzwisisa
avanga vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo haanei nechekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zvinenge zvichiitika
vateereri sanganai neni Blessing Zulu pamonomutapa Crown Plaza Hotel kubva na6 manheru kusvika na8 T tichange tichita hurukuro yakanangana nemamiriro akaita zvinhu munyika uye kuti Zimbabwe ingatora gwara ripi kana kuti state of the nation which way Zimbabwe. Vadare vedu vanenge vachisanganisira vajob scholar veMDC, amai Linda Masarira Kaingidza veLead, vapo mangwana veZANU PF uye nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Prosper Chitambara. Musa kanganwe kuuya kuchirongwa ichi apo Studio 7 inenge yakabatana neMedia Center. Munokwanisawo kuona zvatinenge tichikurukura padandemutande reFacebook paVOA Shona, VOA Ndebele neVOA Studio 7.
Vateereri musakangana kuti musangano uri kutaurwa naBlessing Zulu uri kunhasi Manheru ano kumona Matapa Hotel muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvichitevera mwedzi yakati kuti yekusagadzikana mune zvematongerwo enyika mushure mekubviswa kwevaive mutungamiri wenyika muSudan vaOmar al-Bashir avakanga vatonga kwemakore akawanda, hurumende yakafanira kubata matomo munyika iyi yave kutsvaga nzira dzekuti Sudan ibviswe panyika dzinonzi neAmerica dzinotsigira ugandanga. Sangano reEuropean Union raratidza kusagutsikana muurongwa hutsva hweBritain hwekuti hutambirwe pakubuda kwayo mugungano iri. Mutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson vakazivisa nezveurongwa uhu nechipiri vachiti vakanga vakanangana nekupedza kusawirirana kuri panyaya yemuganho weNorthern Ireland neRepublic of Ireland uyo unenge wave kunze kweEuropean Union kana Britain yabuda. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezveurongwa hwekubvisa pachigaro mutungamiri wenyika vaDonald Trump kana kuti impeachment vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisiri izvo. Nhengo dzebato rinopikisa reDemocratic Party dziri mudare reparamende dzinoti dzinotarisira kunge dzatora danho rekupomera vaTrump mhosva panosvika zororo reThanksgiving iro ririko musi wa28 Mbudzi. Dare repasi rinogona kupomera mutungamiri wenyika mhosva asi ozochenurwa kana kuwanikwa aine mhosva nedare reSenate. Asi panyaya iyi dare reSenate ndiro rine nhengo dzebato riri kutonga reRepublican Party dzakawanda. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chizvarwa cheZimbabwe uye vachiongorora zvematongerwo enyika vaPromise Sunday.
Mafambiro ari kuita nyaya yacho tinoona rori danho ratovapa advanced stage nekuti maopinion ari kuitwa ose emaamericans atoti mapolls aya ari kuratidza kuti almost 47% or close to 50% yevanhu vari kunzwa opinion yavo vari kuwirirana nekuti Trump abiswe pachigaro. Zvinova ndizvo zvinoita kuti venhengo dzeparamend ava vawane simba rekuti vafambise nyaya iyoyo. Saka tirikuona kuti zvinenge zvasvika panguva yerumananzombe chaivo.
Asi munoona vachibudirira here neurongwa uhu tichionawo kuti handi maDemocrats ese kana kuti nhengo dzebato reDemocratic Party dzese dzingadai dzichitsigira pfungwa yekubvisa vaTrump pachigaro?
Tinofunga kuti mazuva mashoma ari kuteera aya achange akakosha kuti tinyatsoziva kuti zvinobudirira sei, nekuti purosesi yacho yekuvaimpicha inodawo kuti pange paine nhengo dzakati wandei dzeparamendi dzinotsigira. Saka pari zvino zviri kungoitika ndezvekuti tiri kuona kuti pane vamwe maRepublicans vekupato raTrump chairo vari kutsigirawo nyaya iyoyi. Saka zvinogona kuti shatire kuna vaTrump nekuti kana nepati yavo yemaRepublicans vamwe vacho vari kutotsigirawo kuti vabve pachigaro zvinogona kuvaomera.
VaTrump vakanga vapomerwa mhosva nedare repasi, tinoona kuti dare reSenate rinozonzwawo zvakare nyaya iyi richiona kuti vaTrump vobviswa here muhofisi kana kuti kwete. Munoona zvichibudirira here izvo?
Zvinogona kubudirira mukoma, nekuti nyaya dzacho mafambiro adziri kuita ndeyekuti umbowo neumbowo huri kuuya hunenge hwakati wandei. Saka uyezve gweta ravaTrump iyo unonzi Rudy Giuliani une zvaakubuditsawo zvaari kutaura zvinogona kunge zvichisungirira vaTrump. Saka nyayacho mafambira yukina yote wa Trump wa mbuna anota kutawora shukuru kwa asu saka mungu taura kwa lukuta kwa lukuta saka wandisa zungu jikuwa nguwa siwa sungirida saka azizi kantoko na ngumuka makuseni wataura zungu futi zungu kuna kwa sungirida kwenye mbezi saka nyayacho inige toto ngoro wa silanizu wa chono di kufamba ni kwa hala kaita sehi
ko iyo nguwa ya varu kujipa iyo ma Democrats yekuti wano gona kunge wa kuwa pomera mosha munoona ichifikika here tiona kuti inyaya inenge ichitenderera iyi
nguva yavari kutaura ini tinonge nguva pfupi hatizivi hezu pavakatsika asi nguva yacho inenge yati nguva pfupi nekuti pakutirazvosvika pao kuti impeachment isvike pakupera pachange pachitambwa politics dzakawanda dzimwe dzekunonoka kuti mainvestigations aitwe dzimwe dzekuti mahearings acho asakudzire saka time yeThanksgiving hatizivi hezu pavakatsika tinogona kudaro vaine humboo unotosvikisa wekuti unonetsa kuti papolitics dzacho dzirambe dzichitambwa asi usually impeachment inogona kutotora kana mwedzi mitanhatu chaiyo kuti process yacho idarike saka hatizivi hedu kuti pavakatsika ndepapi asi vari kuratidza kuti ivo vanenge vane chokwadi nezvavari kutaura
avanga vari chizvarwa chezimbabwe uye vachiongorora zvematongerwo enyika vapromise sunday vari parunare kudunhu resouth carolina muno muamerica nestudio 7 Nako kambo kari kupisa pari zvino ngaibake kubva kuna Freeman achitsigirwa namukoma Alec Macheso tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare vanachiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende vakaratidzira zvakare nezuro pachipatara chepari renyatwa muHarare vachitsutsumwa nekwavakati kusagadziriswa kwematambudziko avo kuitira kuti vakwanise kudzokera kumabasa sangano rinobatsira vana vechikoro reEducation Matters Africa Trust rovhura chikoro chichange chichibatsira vana vanogona asi vachibva kumhuri dzinoshaya tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndekusiyai mina Chris Gande.
Soku isikati.